vachitenda maitsvangirai nerubatsiro rwavapiwa gogo Bhetisa Mombe mumwe wevagari vanogara pabumudzo vati vane tarisiro kuti nhamo yavo yezvekudya yambotapudzika
ndinotenda maita henyu mai mationawo nhamo yetiinayo pano mwana wedu uyu ari munhamo nesu kana tisina chekudya tinoenda kundi wabata marokwe kuti maitodyei mwana haarari uyu usiku nekuti tinenge tisina chekudini nhamo yetiinayo pano ndeyehuni mwanangu huni tinowapopotera mai kuti tii haisati yauya vanenge vasina chekuita nesu hatina mavhesi hatina kwetinowana huni saka tinotowapopotera kuti mai toita sei todyei wotoona watouya pamwe vanenge vachitoda kuchema nekuti todyei nekuti ndiwo mai vedu vanotichengeta
amai tsvangirai avo vakakurira kumusha weSt Mary's vatiwo nekuda kwekuondomuka kuri kuita upfumi hwenyika vanhu vazhinji vari kutambura amai tsvangirai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vanhu vasaise zvematongerwo enyika mukati menyaya dzekubatsira vanoshaya
tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu especially mafinancial challenges chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete tamboregedza kupoliticize zvinhu zvese zvatinoita titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei chii chaungagone kuita to make a difference maunenge uri chii chaungakwanise kuita saningi zvake kuti ubatsire saka ndo chimwe chinhu chezvinhu chandinokumbirisa kuti dai vanhu vemuZimbabwe tauya pamwe chete tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira
amai tsvangirai vakurudzira kuti vanhu varangarire kwavakakurira vakati machechi ane mukurumbira abatsirewo veruzhinji vari kutambura
machechi ane influence yakawanda izvino tine machechi akawanda vana profeti magaya vakakurira kuno vana profeti makandiwa vakakurira muno vakawanda my very influential people vakakurira munomu imagine kuti zvakafanana kana profeti magaya kana kuti profeti makandiwa vakasumuka muchechi vakati mwedzi unoyu tiri kuda kubatsira munhu ngaauye kana ne one pampa kana nenapukweni kana chii ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyu tiri kuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana-siyana fungai kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei tongobatsira ndo zvishoma zvandanga ndichingoda kutaura
vanotungamirira bumudzo Old People's Home Major Cynthia Nyaruberu vati vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana nekuda kwemamiriro eupfumi amai Nyaruberu vati pamusoro pedambudziko rezvekudya bumudzo yakavakwa gore ra1974 yasakara zvikuru zvekuti vanotoda kubatsirwa kunatsurudza nzvimbo iyi
musha uno wakavakwa 1974 saka mukazotarisa 1974 zvizhinji zvaparara zvizhinji zvacho hapasisina uye dzimwe nguva maimbouya vana sekunanambuyava vakawanda chaizvo nhasi mauya vari vashoma nechikonzero chokuomerwa kwazvo kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo zvakare mukazovatarisa vazhinji musha uno webumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferal vanenge vari kune mamahomes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa muri kuvaona vakagara chaizvo kudai asi pavari apa vanogona kuzviitira itwelve vamwe vese ndevekubatsira saka kureva kuti kana zvakadaro zvinoreva kuti katinowa chakana nemanapukini zvese tinoita saka izvozvo manji zvoratidza kuti tinodawo mishonga vese kukwegureka kunoenderana nekurwarawo zvakare mishonga tinoishaya dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa
musha webumhudzo une vakweguru makumi matatu nemumwe uye mukurusa ari pane makore zana nemashanu ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.